Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino ni Studio 7.
Tishitepe nyura tirimu Washington DC. Lingaya lichona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera kukadzi 5, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepenyura ndiri kumba senzira yekudzivirira kubatwa nechirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wechimwe chikwata cheMDCT Muzvaro Tokozani Kupe nhasi vaparura chirongwa chinokurudzira madzimai kuti akavhotere bato rezano PF pamwe nechimwe chikwata cheMDCT chinotungamirwa navaDouglas Ngonzora. Musarudzo dzemabai elections dziri kuitwa muna kurume. Nengo 12 dzebato reCitizens Coalition for Change dzakanga dziri mudare redzimhosva nezuro dzakawanikwa dzisina mhosva nedare raMagistrate muChinoyi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vatatu vakafa nedenda reCOVID-19 uye vamwe 165 nevashanu vakawanikwa vaine denda iri nezuro wakare. Indiye mimwe yemisoro yenhaudziri dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wechimwe chikwata cheMDCT Muzvaro Tokozani Kupe nhasi vaparura chirongwa chinokurudzira madzimai kuti asavhotere bato rezano PF pamwe nechimwe chikwata cheMDCT chinotungamirwa navaDouglas Ngonzora musarudzo dzemabai elections dziri kuitwa muna kurume. Chirongwa chavaparura ichi, icho chichange chichiona madzimai achirova mapoto, chinonzi hashtag beat the pot. Vachitaura pakuparura chirongwa ichi muBulawayo nhasi, Muzvaro Kupe vati chakanangana nekupedza rusarura rwavanoti rwakanangana nemadzimai. Mutauriri waMuzvaro Kupe Vantando Ndlovu vanoti ZANU PF nebato ravaNgonzora vabatana kuti vadzvanyirire vanhukadzi kuburikidza nekuvabvisa muzvigaro sezvavanoti zvakaitwa kuna Muzvaro Kupe zvekubviswa muparamende. Vandlovu vanotiwo chikonzero chekuti madzimai anga achirova mapoto ndechekuratidza kuti madzimai haana chekubika mudzimba. Studio 7 yakundikana kubata mutauriri weMDCT yavaDouglas Ngonzora waWitness Dube uye vanga vasati vapindurawo mubvunzo wedu vatavatumira panguva yataenda pamhepo. Takundikanawo kubata vakafanobata chigaro chemutauriri weZANU PF vaMike Bima. Ngatinzwei hurukuro yataita navandlovu pamusoro penyaya iyi.
Ichokwadi kuti Dr. Tokozani Kupe mutungamiri wepato reMDCT vaita musangano nemadzimai nhasi kuBulawayo vachivakurudzira kuti kubva nhasi kusvika kumabielections a26 March varove mapote vachiti no to Ngonzora no to ZANU PF vachape mavhoti avo kunana Ngonzora neZANU PF.
Chikonzero chipi chaita kuti Dr. Kupe vatore danho iri?
Chikonzero chaita kuti Dr. Kupe nepato reMDCT vaite campaign iyi ndeyekuti ZANU PF naMnangagwa vapatana kuti vadzvanyirire vanhukadzi nekuvabvisa kumapositions. Ndinoziva kuti Dr. Kupe aviswa kuparamende anyimwa mari yepolitical parties finance, saka naizvozvo ndiko tichiti campaign iyi inoti vote no to Ngonzora, vote no to ZANU PF. Chechipiri ndechekuti kurova mapoto icherechedzo yekuti vanhu havana zvekupika mumba, vana vari kufa nenzara, saka tinoti vanhu veZANU PF naMonzora ndivo vari kukonzera kuti vana veZimbabwe vafe nenzara.
Saka munoona here chirongwa ichi chichitambirwa nemadzimai?
Neuwandu hwemadzimai apota kuuya kuStand Square vachirova mapoto zvinoratidza kuti madzimai atambira zvakanaka campaign iyi yevote no to Ngonzora, yevote no to ZANU PF. Saka hatina even doubt kuti madzimai agamuchira program iyi.
Saka Dr. Kupe vari kuda kuti madzimai vavoterani kana vachiti vasavotere vamonzora pamwe chete nezano PF.
Chikonzero ndechekuti vamonzora nezano PF varatidza kusatevedzera makodzero evadzimai emakodzero evanhu vese veZimbabwe. Saka varatidza kuipa kwavo, asi tiri kuti vanhu vasavotere ivavo zano PF namonzora, asi vanogona kuvotera vamwe vari kukukisa mapaelections ari kuuya.
Mutauriri wemutungamiri wechimwe chikwata cheMDCT Muzvare Tokozani Kupe Vanthando Ndlovu vari parunare kuBulawayo neStudio 7. Nengo gumi nembiri dzebato reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC dzakanga dziri mudare redzimhosva neZuro dzakawanikwa dzisina mhosva nedare ramagistrate muChinoyi. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Nengo idzi dzakasungwa mushure mekuungana pamahofisi adzo gore rapera dzichiri kubato reMDC Alliance dzichipomerwa mhosva yekutyora mutemo weCOVID-19 unorambidza kuungana. Asi nhengo idzi dzairamba mhosva iyi dzichiti dzainge dzauya kumahofisi adzo kuzoronga nezverufu rwenhengo yavo yainge yashaya. Vachipa mutongo wavo, mutongo wedare Muzvari Tamari Chidindi vawirirana negweta renhengo idzi vamurisi kuti mapurisa haana kuyambira nhengo idzi kuti dzibve pamahofisi adzo dai vakafungidzira kuti vainge vari pamusangano sezvinokurudzirwa nemutemo. Mumwe wenhengo idzi uye vari sachigaro weCCC mudunhu reMashonaland and West vaRalph Magunje vanoti vanofara nekuchenurwa nematare sezvo vainge vasina mhosva. VaMagunje vanoti ivo nevamwe vavo vainge vasina mhosva, asi kungoti hurumende iri kuitira utsinye mapato anopikisa kuti vasasangane nevanhu ichishandisa mutemo weCOVID-19.
Zvinoti tibate mbijana nenyaya yekuti tinoona sekunge semapatizi ari kuopposition tinenge takumbunyikidzwa kutsvagirwa nyaya dzekuti maactivities edu epolitics ange adzokera kumashure nenyaya yekupomerwa nyaya dzinenge dzisipo. Tosaka taitaura bvapo kutanga kuti aiwa isusu tanga taenda kuru taita zverufu.
VaMagunje vanoti havasi kuzodzokera kumashure nekurwira shanduko munyika.
Kushingi tagara tinawo tichaenderera mberi, asi tagara tiri bato rinotevedzera mutemo yeCOVID chirwere chaata tekeshere munyika muno. Asi tingachikurudzira hurumende kuti mutemo kana tichiteedzera zviya zviya vasatitsvagire nyaya pasina nyaya, nekuti zvino zvitapedza gore rose tichingofamba tichingouya kukoti tonzi aiwa mozodzoka shanje rinouya mozodzoka mwedzi unouya, zvinova zvinhu zvinotimbunyikisa.
Mune imwe nyaya yanga iri mumatare dzimhosva, dare repamusoro reHigh Court rakabvuma kuti mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga nevaiva mudzimai wavo avari kunetsana naye amai Mary Mbaiwa havachisina kuroorana sezvo vakapanana gupuro muna 2019. Vachipa mutongo wavo Justice Owen Tagu vakati gupuro remadhora zana ekuAmerica rakapiwa Muzvari Mbaiwa rakatimura muchato wevaviri ava zviri pamutemo petsika yechivanhu. Vachiwengana Muzvari Mbaiwa vane nyaya dziri pamberi pematare dzinosanganisira dzekuti Muzvari Mbaiwa vaida kuuraya Vachiwenga apo vairwara vari kunyika yeSouth Africa kwavairapwa. Vatagu vati dzimwe nyaya dzakaita sekuti pfuma ichagovewa sei, ndiana achagara nevana pamwe nekuchengetwa kwavo zvichazobuda pakutongwa kwenyaya iyi. Asi gweta raMuzvari Mbaiwa amai Beatrice Mutetwa vakakwidza nyaya yekuti Muzvari Mbaiwa havafanirwe kumbotongwa sezvo pasina mhosva yavakapara. Vanga vari kumatare edzimhosva panga pachifanirwa kupiwa mutongo wekuti Muzvari Mubayiwa vane mhosva here dzavanofanirwa kupindura mumatare kana kuti kwete. Asi patataura naamai Mutetwa vati vanga vakamirira mutongo wedare kubva masikati kuti ature mutongo. Rimwe gweta raramba kuzivikanwa nezita rinoti mutongo wegupuro haunei nedzimwe nyaya dzichapinda mudare dzakafanana nekugovanwa kwepfuma. Nyaya yekurambana kwevaviri ava yaunza mutauro munyika. Vamwe vachiti hazvipe chimiro chakanaka pavachungamiri venyika, asi vamwe vachiti nyaya dzerudo dzinonetsa sezvo vaviri vachizivana zvavakaitirana kwete zvavanozotaura pachena. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.
Zvirozvo utano rakazivisa nezuro kuti vanhu vatatu vakafa nezuro wakare nedenda reCOVID-19, izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nedenda iri kubva zvaratanga pazviuru zvishanu zvine mazana matatu nemakumi matanhatu kana kuti 5,316. Vanhu zana nemakumi matanhatu nevashanu 165 vakawanikwa vaine denda iri nezuro wakare, izvo zvakasvitsawo uwandu hwevanhu vabatwa neCOVID-19 munyika yose pazviuru mazana maviri nemakumi matatu zvine mazana matatu nemakumi matatu nevashanu. Zvichakadaro, sangano reWorld Health Organization rakazivisa nemusi wechina kuti utachiwana hwepiri hunokonzera COVID-19 hwemhando yeOmicron hunonzi BA.2 hwakawanikwa munyika shanu dzemuAfrica, uhwo hunonzi huri kunetsa kupatsanura kubva mune dzimwe mhando dzeutachiwana hwecOVID-19. Nyika shanu dzinonzi dzakawanikwa dziine utachiwana hweBA.2 idzi dzinoti South Africa, Botswana, Kenya, Malawi neSenegal. Nyanzvi mune zveutano vari chiremba Dr. Simbiso Ranga vanoti nekuda kwekufamba-famba kunoita vanhu pasi rose zvinogona kunge mhando yeutachiwana iyi yatove muZimbabwe. Ngatinzwe hurukuro yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Kuwanika kwaitwa mhando iyi munyika dzakatikomberedza dzinosanganisira Botswana neSouth Africa zvinotipa kuti tiitiko muZimbabwe zviri kufamba sei. Sezvamunoziva tangati tinotumira magenomic samples kana kuti masamples emaCOVID-19 variants kuSouth Africa kuti aongororwe nekuBotswana. Asi pari zvino hazvinyatsokujeka kuti muZimbabwe mhando dzacho idzodzi dzeCOVID-19 especially Omicron manumbers amira sei pari zvino, kunyanya iyoyi subvariant.
Pangave netarisiro here Dr. Ranga yekuti mhando yeutachiwana iyoyi inogona kunge isati yapinda muZimbabwe?
Tarisiro yatiinayo ndeyekuti kana variant iyi kana mhando iyi yava munyika dzakatipoteredza inenge yatopindawo muZimbabwe. Sezvatinoziva vanhu vanofamba zvakanyanya muSub-Saharan Africa, Southern Africa, saka tinotarisira kuti mhando iyi yatovamo muZimbabwe.
Takanzwa iwewe WHO vachiti iyo mhando yepiri yeOmicroni iri kunetsa kupatsanura kubva pane dzimwe mhando dzeutachiwana hweCOVID-19. Zvinoreve izvi?
Zvazvinoreva vakandimire ndezvekuti izvo mascientists kana maresearchers, malaboratory scientists anenge achitesta kana kuongorora mhando dzeCOVID-19. Nao takutaura Omicron ndiyo yapararira pasi rese, anofanira kunge achicherechedza kuti tive ne a good sense kana kunyatsakunzwisisa kuti mamwe mamando kana masubvariants atiri kutaura aya awanda zvakadini. Nokuti sezvatinoziva tichiri kungoona manumbers haasati anyanya kukwira esubvariant, saka hatinyatsonzwisisa kuti ichazofamba sei, ichasiyana sei ne the original variant.
Nyanzvi mune zveutano uye vari chiremba Dr. Simbiso Ranga vari parunare kuNorth Carolina muno muAmerica neStudio 7. Zvino tochienda kuna Mapulus Musanganya uye weStudio 7 kuti tinzwe chirongwa chake chakanangana nemadzimai.
ndino kuchingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tiri kuenderera mberi nehurukuro naamai Abigail Magwenzi vanova ivo mufundisi uye zvakare vari muzvina bhizimisi uye vane mubatanidzwa wemadzimai unonzi Red Lipstick Revolution. Regai tiende kwavari tinzwe kuti mubatanidzwa uyu unobatsira sei madzimai.
Tinobatsira madzimai akasiyana siyana. Iko zvino takasaina agreement neMashonaland West Province yemuZimbabwe kuti tipinde munharaunda tishande nemadzimai nemadifferent projects. Zvikuru sei income generating maprojects kuti tivarime macash crops for export. Ndozvinhu zvatiri kuongorora tiri kuno kuDubai kuti zvinhu zvedu zvikabva kuZimbabwe zvingapinde pinde papi uye zvinopinda sei, chii chinodikanwa, because munyika inoyi havarime zvese zviri important. Inyika ine relaya on matourist yakamhenge iine oil. But in yakachinja manje oil yanzi yakupera vakuita zvematourist. Saka sisi takaona kuti market ino ndikaistada semadzimai tikaifokasa because haisi kure iri padhuze. Zvinogona kutoempower nekusimudzira mudzimai ari kumusha ari kurima kaarea kake ikako nekuti pane madirect flights. Zvokuti tikarima kana mavegetable unoziva kuti ndakatenga half cabbage. Half cabbage yaitoita about $2.53 US. Half yecabbage. Handiti muri kuona. So tiri kutarisa maopportunities anenge ari kuno. Unodiwa mbudzi chaidzo, mbudzi. But unofanira kurera mbudzi yemhando inodikanwa kuno. But mbudzi. Saka kana uchigona kungorera mbudzi yako kumusha, unotogona kurera idzodzi. Hapana zvakanyanya kuoma kana kusiyana ipapo. Saka tiri kuda kuti semadzimai tisvike pastage kuRed Lipstick yatiri kuti mudzimai wese ngaashande kusvika abata cash.
Pane misangano yamakatarisira here kunge muri kuita?
Iko zvino takatarisira kusangana kuno semadzimai muna February kuti tironge nevamwe vekudiaspora vari munyika dziri kupana, vamwe vabva kuBotswana, vamwe vabva kuUK, vamwe vachibva kuZambia, kunzvimbo dzakasiyana siyana, nevemuno tomboonesana semadzimai kuti tingazvifambise sei kuti tiite kubatsirana pamwe chete. Musangano watakamboita lana 2020 wakatibatsira nekuti takabva tasangana nevamwe kumadiaspora tikanotsvaga mamaini edu semadzimai tikaona 49 mamaini egold. Tabva taita mapartnership nevamwe. Ini ndotoona partner wangu wandasingatombuziva ndakasangana naye muDubai auya kumusangano weRed Lipstick anonzi Wendy ari kuUK, amwe ari kuSouth Africa, mumwe ari kuRwanda. Tiri 6 vatagadzira syndicate. Saka tinotova nemigodhi yedu yegold. Tauda kutanga kuchera manje mapaperwork ese for the year. Tanga tichizvifambira tichizvigadzirisa tichidii. Saka tine madzimai anotosvika almost just under 100. And vamwe vari vatenga mugodhi vari 6, vamwe vanenge vari 4, vamwe vagadzirisa mugodhi yavo vari 2. Mumwe anogona kungoti ndikuda wangu ndega kana kuti ndikuda 2 dzangu ndega. Saka ipapo tine 49 dzemadzimai. Plus 100. Saka before musangano iwoyo taka tisina kana pfungwa yekuita izvozvo. Saka tati tagara mukutaura mweya takutaura taka toitei plan of action yedu yakamira sei. Ndopakatama kutadi kungoitawo zvegold tingomainawo gold. Ndomatandira zvakaita. Saka sekuseka zvatofamba. Saka takatoona kuti kusangana nekuronga nekubatana because zvinoitika zvekutika. Unogona kungoine mumwe munhu ari kunzokwa nemari asi ari kushaya munhu akatendeka wekushanda naye. KuRed Lipstick tinenge tiri bridge manje yekusanganisa vanhu kuti ava vakatendeka. Pane vamadzimai atinotoziva kuti akatendeka. Izvozvi bhodha richakavharwa haro kunoku. But pamadzimai ari kuuya taronga neZimbabwe Women's Bank kuti vapuhwe mari. Vasina mari taronga kuti vapuhwe mari kumabhengi. Izvozvino madzimai vari kuita chipatapata kufambira mapandisa mapepa. Nogadzisa mari enda apa tiri kuvaisa muzvikwata zvikwata zvimagroups 666. Then ndobva tatiwo kuti sevanhu vari kufambira zveempowerment nezvekusumudzira nyika nei, tamba taro, tata kumbira kachema chema, utuloku unodzimwe mari ne bank rate.
Aiwa, nguwa yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutenda ya mai Abigail Magwenzi kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu. Ini ndini Marvelous Mtlanga Nyabuye, ndini mu Washington.
Tinotenda Marvelous. Yezvino tokupai chirongwa upenyu hwedu our lives umo tinotarisa ratinosangana nazvo muupenyu. Nasi taita rombo rakanaka rokuita hurukuro nemuimbi ane mukurumbira mukoma Osaya Chipanga avari kukwikwidza musarudzo yemumiriri wechikanga Danga Mvura vakamirira bato repatriotic Zimbabweans musarudzo dzemabai elections dziri kuitwa muna kurume. Tatanga nekubvunza mukoma Chipanga kuti zvii zvavari kuvimbisa vagari vemuchikanga Danga Mvura.
Ini nebato rangu repatriotic Zimbabweans tinoimbisa vana veZimbabwe kana kuti vagari vechikanga Danga Mvura kuti vadzidze nekuona mararamiro matsva kana kuti mararamiro atinofanwa kuita sevanhu asi asiriwo atiri kurarama pari zvino. Zvikuru sana ngati tichitarisa kudai nenyaya yemvura. Mukazvitarisa upenyu hwemunhu kurarama pamusoro penyika imvura. Asi zvichiitika mumadhorobha umu munhu anogona kuvharirwa mvura nekuti akundikana kubhadhara. Asi chokwadi ndechekuti vanogadzira mitemo nekutungamirira mitemo vanofanirwa kunge vachitsvaga dzimwe nzira dzekuti kana munhu akundikana angarangwa sei, angagadzirisa sei dambudziko iri. Saka vana vedanga mvura chikanga vakandipa mukana iwowo kuti ndinotaura nevakuru uko zvinhu zvigadziriswe. Tingatotsvaga dzimwe nzira dzekuti vanhu vangarangwa sei kana vakundikana pane kuti munhu asvike pakuvharirwa mvura. Munenge matovharira munhu upenyu. Zvinhu izvozvo zvogadziriswa. Zvizhinji zvatingada kuti tigadzirise asina ngoti senguva ipfupi kudai tingobata chimwe chezvinhu chinorwadza kana uchichitarisa uchiona chichiitika.
Saka tingati here pane zvashanduka kubva kuna mukoma Osaya Chipanga vataiziva vari kumimhanzi kumagitare nava Osaya Chipanga vava kuda kukwikwidza kuve nhengo yeparamende.
Muchimbo mukoma Jonga ndingangoti hapana zvashanduka asi kuti mukuimba kwangu ichoko ranga richingofamba risina kuita mukati maro zvinonzi ivaiva itwe shoko. Saka kuimba kwangu kunenge kuine chinangwa chekuti dai zvandinoimba zvagona kubatsira nyika asi nekugona kuona kuti shoko rega harina kukwana ndokuona kuti tikachiwedzera nekuva iwe munhu wacho mbune wazvipindira mukati kuda nyika inogona kuona kuti zvechokwadi shoko riri kutaurwa apa rinofanirwa kuitwa kwete kuti ndezvekuda kungoti vanhu vangojaivha chete vachingonakidzwa zvavo iyo nyika ichitambura.
Tinoziva vachipanga vachitungamira bato ravo rezvematongerwo enyika rinonzi the kingdom of God on earth. Asi iye zvino mava kukwikwidza muri pasi pepatriotic Zimbabweans. Chii chashanduka?
Chakaita kuti ndive ndaronga bato iri kwaiva kushayiwa vamwe vane muono ungafananawo nevandinoshuvireni kuti kuda kwamwari kuitwe pano pasi sezvazviri kudenga. Saka zvandakaona vanoda nyika vepatriotic Zimbabweans kuti vanoda nyika ndikabva ndaona kuti ava ndivo vanhu vanenge vane muono unenge vangu chaivo chaivo kuti izvo vanoda nyika havadi bato. Nekuti mukazvitarisa taita dambudziko rekuti muZimbabwe mapato arimo vanhu vanoda bato ravo zvekuti saka muchitoona vachirwisana vanenge vachirwira kuti bato rangu nderiri vazodai vachizoita sei sei ndozvakonzeresa. Asi dai kuruti tine chinangwa chekuti tinoda nyika yedu taitarisa chete kuti zvii zvinodiwa munyika medu tingabatsirana sei kuti nyika yedu ienderere mberi torega kuita zvekuti tide mapato kukunda nyika. Saka pandakaonana navava kuti inga muono ndiwo ndakationa kuti ingava vatovawo neimwe nhanho itoriwo pamberi zvokuti chinangwa cheku ngandaita bato kwaiva kuri kuti paneita vamwe here vangava nemuono umwe chetewo. Saka kana muono utori umwe chete sezvo ndatopinda mukati mazvo kutoona kutoti izvozvo zvese zvinongofanirwa kunga zvichiitwa kwataida kuti ndiinde inini Ndiwe chitenda ni wamu wanuti kunyange ndai wandakatanga batu hautangi batu rukutu uda ushanda wega asu nengo ida kutsaga vamwe nuka na wamu wachi watu wawa na watu garo watu wapu utu watu zoguti ayo waka saka marika na watu daiga watu oru ungapatu wana wamu watu wakumbiri
saka muru kwa nisa ere kutsagaru tigiro
saru duchezo mkuma jonga ziri gore nuwe 2023 apa kangu wakachi dimbu kakuru kakangu kunziru wani marikoza kambu itika soguti nekangu wakacho kataka puwa kangu wakadikidiki asisa tusanya soto tiko zinezi chungu manya manya taka voga deza mapepa masonda apera ya sokuruti mundi maumu atisa tanya soto nyato wona mwishe mwishe kuti sinu famba nipape na kuti unoto zazo soda futu kuti mtu mbo kumbira futu kunema purisa kuti ayo hapa turuda kuti tipindo sakadayo sakadayo mvumiru hapa mruziwa kune COVID chichi saka mkanayo kuti tinyato udayo ndoza tangu tesoro pa mazwa machuma nana alikutera tichange taa kuti nita kunyato upinda mundi maguti maybe ndiso guna kana kupindura imu za munga da kuziwa kuti siri kufamba seya hapa nukuti parizu nizi tichungu tarisira kuti pa mazwa alikutera tinyata pinda mundi ma tichifo andima.
Tinotenda zvikuru mukoma achipanga teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu our lives. Imwe nyanzvi mune zvekurima iri kukurudzira varimi kuti vangwarire zvirwere zvezvipfuwo zvavo zvikuru zvinobata mombe munguva ino yekunaya kwemvura yakawanda. Vaziva Ishe Zhou vanove mudhumeni vanoti zvirwere zviri kunyanya kubata mombe munguva ino zvinosanganisira chekuzvimba ganda kana kuti lambskin, January disease, pamwene chemawanda kana kuti foot and mouth. Vazhou vanokurudzira varimi kuti vape mombe dzavo mishonga pamwene kudzidhibhisa. Ngatinzwei vachitsanangura.
Munguva ino yatiri tirikutarisira kusangana nezvigwere zvakawanda zvikuru zvinogona kubata zvipfuwo zvedu. Zvadamboreva ini izvi zvakaita sana mawanda, lambskin disease. Tidoriwo futi nechigwere chejanuary disease. Ende January disease panguva iyo inoi varimi vanofanira kuingwarira. Hatisati zvedu tanyatso kupedza kuwana ruzivo pamusoro penzvimbo dzati dzabatwa nayo. Asi pakuhwa kwatiri kuita sevanhu vanoshanda navarimi. Tidori nenzvimbo muchivi umu munana Chivi Central. Tingati isi muward 15 nemuward 18. Matakato bata vanoshandiramo vanogara nevarimi nayo vamwe varimi tikahwa kuti zvipfuwo zvimwe zviri kufa zviri kufa nejanuary disease. Asi nokuda kwokuti panenge pasati papedziwa kuita ongororo dzakakwana hatigoni kuti pamwe ndiyo, asi tiri kuti ndo zvigwere zvinogona kuwanikwa panguva idzo dzino dzatiri dzinoda kuti varimi vangwarire.
Zvii zvamunokurudzira kuti varimi vaite kuti vachengetedze zvipfuwo zvavo?
Chekutanga chatinokurudzira varimi ndechekuti ngavagare vakabatira pamupendero wevadhumeni vavo vezvezvipfuwo. Pada kana pakange pamuka chigwere chamuka ndo vanogona kukurumidza kuvabatsira nokuvazivisa kuti chigwere chingava chii. Asi zvatinotarisira kuti murimi agare achiziva pazvipfuwo zvake ndozvokuti unofanira kugara akachengetedza zvipfuwo zvake nenzira yekuzvibayisa yatingati isusu vaccination iya. Kana zviri zvigwere zvakaita sana lambskin disease izvi, padori nevaccination yekuti inoita kuti kana ichinge yabayiwa mombe inova nemaprotective antibodies anobva agadzirwa mumawhite blood cells. Mombe iya inobva yawana kuzvidzivirira. Asi kudhibhisa mumaruwa sezvinongotevedzegwa, murimi wose unofanira kugara achiendesa zvipfuwo zvake kudhibha zvichindodhibhisiwa. Kana munhu asingadhibhisi muhurumende yeZimbabwe inenge itori mhosva kuti sei zvipfuwo zvako zvisina kuenda kudhibha nokuti zvinobva zvatapurira zvimwe zvipfuwo ugwere zvinova zvinozotikanganisira chimiro chezvipfuwo zvedu.
Vanga vari nyanzvi mune zvekurima uye vari murimisi Vaziva Ishe Zhou vari parunare neStudio 7. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsambambozha dzitumirei kuStudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga kandemiri tichiti murare zvakanaka vateereri.